Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 1 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo haisi kuzotevera kurudziro yegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo yekuti idzosere chibvumirano chayo nekambani yeJugenics BV chayakakanzura. Mapata anopikisa oshora mashoko emunyori mukuru wesangano revakarwawo nderusununguko vaDouglas Mahia ekuti mapata anopikisa akanganwe zvavo nezvekutora masimba ezvematongerwo enyika. Chikwata cheChicken Inn chinodimbura utungamiri weFC Platinum pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints manomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo haisi kuzotevera kurudziro yegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo yekuti kanzuro idzosere chibvumirano chayo nekambani yeJugenics BV kana kuti GeoPomona chekuchengetedza marara kupomona icho chayakakanzura. VaMoyo vakanyorera kanzuro tsamba svondo rino vachiti ikanzuro chisungwa chayo chemusangano wayakaita musi wa3 Nyamavhuvhu vachiti chinopesana nechikamu 314 chapter 29.15 chemutemo wekutongwa kwematunhu. Kanzuro yakanga yanyorera bazi rezvekutongwa kwematunhu tsamba ichizivisa nezvekukanzura kwayo chibvumirano nekambani iyi ichiti urongwa uhu uri kukanganisa mamiriro ezveupfumi mukanzuru pamwe nekuti kanzuro haina mari yekuti inge ichibhadhara iyo inonzi navamafume inodarika miriyoni yemadhora ekuAmerica pamwedzi. Studio 7 yaedza kwazvo kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei vamafume vachitsanangura.
Isu hatiwirirani nazvo nokuti takambotaura kuti muhistori yekuroja hapana landlord akambobhadhara roja mari. Izvi zvakafanana kuti munhu uya uya anonzi Blesa obva atanga kupuwa mari neSlay Queen kupitigura mafambiro ezvinhu ndo anonzi maSandi Kongonya chisionekwe mudzihebwe kutora mari kuda kumora mari zvisina dosage semunhu ari kubwira mushonga wemusana. Isu hatingapindi munyaya yokusveta nyika iri kuitwa iyi kuti vanopa munhu 1 million dollars per month uku kuzvipatara hakuna mishonga. Tiri kushayiwa mari yekutenga machemicals emvura, tiri kushayiwa mari yedini. Tochipa munhu mari iye ari roja retu asati zvamboitikwa uori hunenge hwazodzika midzi munyika ino.
Asika tiri kuona vari kunyora mutsamba imomo kuti kubva pekutanga hurumende yakanga iri pakatiwo pechibvumirano ichochi, imi muri kushanda nayo heri hurumende pane zvese zvamuri kuita izvi?
Hatingashandi nehurumende pakuita umarapatsetsetse hwakaita sezvizvi. Kusveta nyika kusvika yopera hakuna munhu angashanda neuori hwakasimba hwakadai.
Saka matanho apa muchatora vamafume zvichitevera tsamba iyoyi yanyorwa navaJulai Moyo?
Isu sekanzuro hatina mari yacho, hatifi takaiwana. Vanhu ruzhinji rweZimbabwe runofanirwawo kupindira munyaya iyi. Nyaya iyi haisi yavamafume. Mari iyi haisi kubva kumba kwangu, imari iri kubva kudzimba dzedu tese ichiinda muhomwe dzevanhu vashoma shoma. Saka vanhu vakangotarisawo vachifunga kuti ndimafume atorerwa mari, then nyika ino ichangoramba ichinyura.
Saka muri kuvapindura here tsamba yavo iyi iyo vaMoyo?
Tichavapindura pamutemo tinoenzi tiverenge. tikatarisa mutemo wacho toona kuti mhinduro yatinovapa ndeipi tinoverenga mukanso tovaudza position yedu sekanzuro kuti satina mari toona zvakaendera pamberi zvimwe zviri kuvagari vanofanirwa kuindira navo kumatare edzi mosva tione kuti nematare ari kuwirirana nazvo here kuti mari irohwe seizvozvo
vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushora zvikuru mashoko anonzi akataurwa nemunyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia ekuyambira mapato anopikisa kuti akanganwe zvavo nezvemasimba ezvematongerwo enyika vachiti zvido zvavo zvakarasika. Bepanhau reHerald rinoti vaMahia vakataura mashoko aya nezuro pamusangano weutungamiri hwesangano revakarwa hondo yerusununguko wakaitwa kumuzinda webato rezanuPF muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vanoti mashoko avaMahia aya haana maturo nekuti simba rezvematongerwo enyika rinobva kuvana veZimbabwe kwete kuboka revakarwa hondo kana kubato riri kutonga rezanuPF. Studio 7 yakundikana kubata vaMahia sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei Dr. Zembe vachitsanangura.
Mashoko iwawo haana maturo nokuti simba rezvamatongerwo enyika rinobva kuvanhu veZimbabwe. Haribvi kuboka revakarwa hondo vari muZANUPF, haribvi kuZANUPF seboka rezvamatongerwo enyika. Ndinohurudzura simba rokuumba hurumende yeZimbabwe rinobva kuzvizvarwa zvavanhu veZimbabwe. Saka mashoko avo akarashika zvikuru.
Tinoona kuti mashoko aya ari kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Tichicheuka sure tinoona kuti ivo veboka revakarwa hondo vanga vachimbonongedzwa kuti vanhu vaikonzera mhirizhonga munguva yesarudzo. Zvinosiya papi sarudzo dzatatarisana nadzo idzi?
Ichokwadi kuti vakarwa hondo yorusununguko vaishandisiwa neboka rezvematongerwo enyika reZANUPF kwamakore makumi matatu namanomwe, apo vaRobert Mugabe varivo vaiva mukuru webato reZANUPF nenyika. Vakabatwa zvisizvo nehurumende yeZANUPF kwamakore ose aya. Nazvinozvo vari kubatwa zvisizvo. Handi vose vakarwa hondo yorusununguko vari muboka reZANUPF kana kuti dziri nhengo dzeZANUPF. Zvino takatarisana nesarudzo dza2023 dzatatova medziri. Tinopa zano rokuti vaMahia varegere kuita zvemhirizhonga nechikwata chavo chomuZANUPF ichocho. Zvinoreva kuti tinovayambira kuti vasaita izvozvo nokuti hazvisizvo zvakarwirwa navanhu veZimbabwe. Kwete vakarwa hondo yorusununguko chete asi vanhu veZimbabwe.
Pane matanho angatorwa here nemi vemapato anopikisa panyaya iyoyi?
Hongu, mapoka anokwikwidza muZimbabwe ezvematongerwo enyika achatora matanho. Iko zvino tiri kutotora matanho nokukusha mavara ataurwa navaMahia veZANUPF okuda kutanga hondo munyika yakanangana nesarudzo dza2023. Takuti kurudzi rweZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, hoko yoyi nenjodzi yataurwa navaMahia yavanoda kutanga. Chichenjerai mugare makagadzirira kuitira kuti murambidze nhubu dzichada kutanga mhirizhonga neganyabvu yakanangana nezvamatongerwo enyika muZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe International Book Fair yapetwa nhasi muHarare. Zimbabwe International Book Fair yapetwa nhasi muHarare mushure mekudzoka kwayo mushure mekunge yambomiswa kwemakore maviri nekuda kwedenda reCOVID-19. Sachigaro veboard reZimbabwe International Book Fair uye vari munyori ane mukurumbira Memory Chirere anoti nekuda kwekumuka kuri kuita nyika kubva mudenda reCOVID-19 gore rino vakafunga kungoita gungano rezviratidzwa chete zvisina mitambo nezvimwe zvinosimbobatanidzwa negungano iri uye havana kukoka vekunze kwenyika. Chirere anoti vakangoita gungano iri kwemazuva maviri chete nezuro chishano nanhasi mugovera uye vakave nevairatidza zvigadzirwa vanodarika makumi maviri. Ngatinzwei achitsanangura.
Taiko zvino unotevera kunge takapedzisira kuita musangano wezvinyorwa wemabhuku muna July 2019. Ukazokundika pamusana pe-COVID-19 zvibatanidza nezvipingaidzo zvekushayiwa mari. Saka yatiri kuita kubvira nezuru nanhasi imini book fair, haisi book fair yakazara sekuziva kwataiita. Yakatanga riri zano rokungoita maexhibition kurakidzwa kwemabhuku pasina maworkshop nemamwe makuwerere, tichiitira kuti huve hwaro hwekugadzirira kunyatsodzoka zvakakwana mugore ra2023.
Saka yatambirwa seiyo mini exhibition?
Maonero edu ndeyekuti yatambirwa zvakanyanya nokuti maexhibitors anga tinawo anga achirakidza kuti ari kufara zvikuru vaona mukana wokusangana nevanhu vanoverenga mabhuku avo, vanhu vanotenga mabhuku avo nevanhu vanotaura nezvemabhuku avo. Saka vatitenda kuti maita zvakanaka matunzira makastoma edu pedyo, tichibva tatofarirawo njere dzavatipa kuti zvedi zvinenge zvinokwanisika kuti book fair idzoke zvakazara mugore ra2023.
Gore rino mune vakakwanisa here kunge vachiuya vanobva kunze kwenyika?
Hatina vanobva kunze kwenyika nokuti iri basa ratakaita zvechimukutira, tichiita kuti titange kuronga hwaro hwokuti tidzoke zvakazara muna 2023. Tichitungana musoro takaona zvisina kukodzera kuzotanga kutaura nezvebook fair muna January 2023, tikati regai tingoita nzwisa inoita kuti itibatsire kudzoka munzvimbo dzedu, tichiudzana kuti iwe wadiwa manya wakadai, iwe wadiwa uya nezvakati pakudzoka kwedu muna 2023.
Saka makwanisa kuunganidza varatidza zviratidzwa zvavo vakawanda zvakadii?
Isu tawana vanorakidza zviratidzwa maexhibitors anodarika makumi maviri. Kwatiri zvinokosha nokuti ndivo vaya vatinoti nechirungu the critical mass.
Uye anga ari sachigaro webhodhi reZimbabwe International Book Fair, uye ari munyora nemukurumbira Memory Chirere ari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhauri Associated Press rinoti zvitima muBritain zvamira zvose kushanda zvichitevera kurangwa mabasa kwevashandi verharuwe zvawedzera kumatambudziko ave nesvondo akonzerwa nekukwira kwemitengo yemhando dzemoto uye kudimurwa kwemutero usingatsigirwi nehurumende izvo zvakanganiswa misika. Zvikamu gumi nechimwe kubva muzana zvezvitima ndizvo chete zviri kutarisirwa kushanda muBritain nhasi sezvinorehwa nemashoko aburitswa nenetwork rail. Masangano anomirira vashandi anoti ashevedzera kurangwa mabasa kwezuva rimwe chete uku senzira yekuti mihoro yevashandi ifambidzane nekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation iyo iri kutarisirwa kukwira kusvika kuzvikamu gumi nechimwe kubva muzana mwedzi uno. Mauto eUkraine atora zvakare guta rakakosha rekumabvazuva reLyman riri mudunhu reUkraine reDonetsk, zvaita kuti mauto eRussia atize munzvimbo iyi zuva rimwe chete mushure mekunge Moscow yadimura dunhu iri pamwe nemamwe matunhu matatu kumabvazuva nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUkraine. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMagulat Musanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye muSouth Africa achange ari kutiudza pamusoro pemararamiro avari kuita imomo semadzimai.
Na madondo ndiri kuJohannesburg nauya tasangana naye vanhu vechikadzi nauye mirishonga asi nauye mirishonga yakasangana kuvakadzi pese nekuvarume hakusi kuti kuvakadzi voga vanoshungurudzwa asi vavarume vamwe vari kushungurudzwa mudzimba.
Semaonero enyu sei zvamira zvakadai iwo mazuva ano?
Chiri kunetsa tete inini sekuona kwangu handiti kunyanya mirishonga yandiri kunyanya kuona muno muSouth Africa. Tinobva kumusha kuzvakanaka tiri baba namai zvakanaka kubva kumusha. Kana tavuya muno munomwakuwana mari yake amwe achati kuratidza umwe mazvake. Saka pakuvandirana apa kuvandirana ndokwakaipa because vanhu vari kuvandirana mudzimba ndo mhirishonga iri kunyanya because munhu akanokora mari yake umwe achabudisirou kuti ndinowana mari yakati.
Pogadziriswa sei zvamira zvakadai sekuona kwenyu semudzimai?
Tini semudzimai ndangokumbira vana mai senyiwo zvangu kuti kana tiri mukati medzimba kuti mirishonga isanyanya vana baba ngo vazhinji havadi kutongwa. Ukaona baba akwidza voice iwe chidzika because ukamunyanya kumutonga stereki vanokuzva kuti mishandi baba. Saka mirishonga chiro chingava chine chiduku duku handiti zvakafanana nekutoti example tete regai nekupei example yemari handiti mukadzi ukatambira mari wedha mari yako iri pamusoro pane yababa ingozviva pasi pababa ukada kuinda pamusoro pababa munotorovana mubaimo wakumuudza kutoti ini mari yangu panapa ndiyo inoshanda asi yako iwe weshoma munotorovana. Saka iwe isusu vana mai ngativa pasi pana baba tinozva kuti ava ndi baba vemumba mishonga inyitanani.
Tombotarisa mabatirwo amuri kuitwawo zvenyu semadzimai imomo muSouth Africa vanova zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa zvakamira sei?
Iki zvino tete semaforena nditikava maforena kazhinji kubatwa zvisiri right nenhau yekutototi iwe unenge uchida kuzama kuriritira mhuri saka unongoshandisiwa unongonzi chakati ita nemhuri yawakasiya musha unongoteta muri kuvanhu vari kubatisiwa mabasa akaipa kunyanya kuinda kumujolo achida kusavhaivhinga tavana nekutoti vana vangu vanoda kudya obhadharwa mari nemanigeria kunyanya manigerians munomu ari kubhadhara vakadzi mari vachishandiswa mabasa akaipa.
Mabasa api aya muri kutaura?
Mabasa andiri kureva ndiri kutototi manigerians anogona kuti tokumbira kuti torere madhiragi kuti ndiri kunzvimbo yakati handiti saka dhiragi rari ramwe unogona kurimedza unosvika kunzvimbo kuyakuya ndokwa unosvika uchinoribudisira saka iwone nhau yekuti unoda kuchengeta vana unototi nenhau yaunenge uinayo vakadzi vazhinji vari kusacrifisa kuita izvozvo vari kunyanya kuita izvozvo vakadzi vazhinji kudhira nevemadhiragi.
Pamira pakadaro chii chingaitwe kuti madzimai vawanewo ruremekedzo runodiwa?
Ini chandinoona tete ndechokuti zvone vana mai kuti tiwane ruremekedzo ngatisada kuti kana tauya munzvimbo munoma semunoma tiri muSouth Africa tisangoda kungoda kungodzidzira zvinhu zvatisina kubva tadzidzira kumusha ndo purobhlemu yatinayo ngatingobva neunhu hwedu tikangoda kunomuchidzidzira zvatisinambobvira tamboita kumusha kwedu tinoita dambudziko munomu ndo zvinokonzeresa kazhinji.
Ko panyaya yekunyoresa kuvhota pane vamwe here vari kutarisirawo kuti vangazoda kudzokera kumusha?
Vanhu vazhinji vari kuda kudzokera kundovhota because nhau yemapepa haisi kunatsokuita threti kuti vanhu vanopiwa mapemiti here because vanhu vazhinji tati vane mapemiti madomestic saka havakwalifai pamapemiti saka vanhu vakutodhisaidha kutoti December pavanoenda kumisha vonorejista kuvhota then vodzoka January vachikonda nyamaba kusvikira June paakadini pakanzi ndobva anomira pazvino kuti zvezvichitora nzvimbo ene vana mai vagona kuti kana ike zvino vane vana ndobva ndinotyira nokuti magariro edu chaiwo ndoasiri asina kumira zvakanaka kunyanya kumarokeshen vane vana vakakwanisa kufanira kubudisa vana ivo vozoteverera I think zvinoita safe kuvana saka zvibita kuti sare tiri toga vana vamboenda kumusha kusvikira zvinhu zvanaka wozonotora kuchinoti urigere pari safe nyanya kugara pari safe ndobva akudiwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
tinotenda marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives, upenyu hwedu. Nhasi tino hurukuro navaIgnatius Sadziwa, vanove mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust, pamusoro peurongwa hwesangano ravo hwekuedza kutsvaga nzira dzekumisa nadzo mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Sangano ravo svondo rino rakaita hurukuro pamusoro penyaya iyi nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira. Ngatinzwei vaSadziwa vachitsanangura.
Chokwadi chekutaura kwenyu nechitatu usiku takanga tine hurukuro paTwitter Spaces pamusoro penyaya dzemhirizhonga yatinoti muchirungu electoral violence, mhirizhonga munyaya dzesarudzo. Takakoka vachief Tizi Munya vari nyanzvi zvakare munyaya dzebudiriro neupfumi. Tikakoka zvakare mutauro weZANU PF vatafadzwa Mugwadi. Tikakoka zvakare mukuru webato relead muzvare Linda Basarira, nyangwe zvavo vasina kuzokwanisa kuuya nemaproblems zvatikasangana navo. Tikakoka zvakare vasettlement Chikwinya, mumiriri wembizo constituency vakamirira sangano reCCC vakatadza futi kuzopinda. Takakoka zvakare vaEdknowledge Mandikwaza weEU Zimbabwe Trust. Tikakoka zvakare vaGendai Robin Mbofana, avo vanova muzvinafundo. Ndo vanhu vatikakoka panharurano idzi. Takanangana nenyaya dzekuti tigadzirise nyaya inotinetsa munyika makore ese. Kuti kana tasangana nenyaya dzesarudzo pane tichiita nyaya dzetsvimbo mugodzi, vanhu vachirohwa nekukuvadzwa, vamwe vachirasikirwa neupenyu, zvakare vachirasikirwa nezvishandwa zvavo property.
Chii chakaita kuti muite hurongwa hwekuita hurukuro iri pamusoro pemhirizhonga yakanangana nesarudzo?
Chakatituma isusu saboka rinoongorora nyaya dzesarudzo kuti tiite musangano uyu ndiyo nyaya iyoyo yandabotaura, nyaya yekushungurudzwa kwevanhu, nyaya yemhirizhonga nenyaya yekudhonzerana dhonzerana pamusoro pemapato munyika. Ndaya tikati isu tadii tadaidza nhaurirano iyi, taita hurukuro kuti tigadzirise nyaya idzi, nekuti munozviziva imimi kuti nyika yedu haibvi pamuromo yedzimwe nyika. Tinenge tiri vanhu vanowanikwa tichingokakavadzana tichipaise panopera makore mashanu panowanikwa pachiita makakatanwa. Saka dambudziko iroro riraramba riringori dambudziko raramba richitinetsa. Zvakare tatarisana nesarudzo dza 2023 taatati regai tigare pasi tichitaura nyaya iyi pamwe, zvikatibatsira tichawanawo solution panyaya dzinotinetsa idzodzi. Chokwadi, makazoona imimi kugokwe patakatanga kuita maby-election mazuva ese aperaya, mhepo yacho yatosumuka kutaura kudai.
Saka chii chakabuda munhaurirano iyoyi chamungati chiri kukonzera kana chinokonzera mhirizhonga yakanangana nesarudzo?
Ongororo yatakaita tichinzwa nyanzvi idzi dzichitaurawo pfungwa dzavo, chinokonzera chaizvo mhirizhonga, takaona kuti munyika muchine kusawirirana kukurusa kwatinoti muchirungu polarization, kuchine kudhonzerana kwakanyanya neruvengo panyaya dzekuti paite sarudzo dzakanaka kuti pasarudzwe bato kana munhu angatitungamira senyika. Chita hurukuro idzi pakanga pane kukakavadzana kuzhinji. Ndinotaura mashoko avamugwadi avakataura yekuti imi munotipomera isusu sebato reZANU PF kuti tinoita mhirizhonga, asi tinoziziva isusu kuti mhirizhonga iyi iri kukonzereswa nemanyepo ari kukonzerwa nemapato anopikisa nemacivil organizations anosponzwa nemaembassy nenyika dzekunze kuti vatinyepere kuti nyika yedu tisvibe zita isu semusangano nenyika, kutaura kwakakita vamugwadu. Avavo vachiramba vachitaiwa, vatsigiri vedu vari kutovhiringidzwa kwazvo, vari kushungurudzwa panguva yatinge tapinda musarudzo. Saka chatikangoongorora hedu ndechekuti munyika hamuna kuwirirana, vanhu hatisi kugara pasi tichiita muonera pamwe senyika, ndo chikurusa.
Vamwe vangada kuziva kuti idzo hurukuro dzakaita saidzodzi dzinozobatsira here kudzivirira kana kumisa mhirizhonga iyi?
Zvinoita kunge tinenge tichiita hedu zvitambavana tichitaura paya, asi zvinonyanya kubatsira pakuti ruzhinji kana ruchinge rwakateerera runotubva rwadzidzawo, panobuda zvidzidzo zvakawanda. Nekuti mhirizhonga iyi haitwi nevatungamiri venyika, haitwi nevamunangagwa, haitwi nevachamisa, asi inoitwa nevanhu vakagarisana mumaruwa. Saka tikanga tichigara pasi tichidzidzisa yatinoti civic awareness kuchirungu vanhu vachiteerera muzvivhitivhiti vachidzidzawo zvinova zvinhu zvinodyarika muvanhu mumagariro avo kuti uyu ndibaba munini wangu uyu ihama yangu uyu muzukuru hazvina kunaka kuti tinge tichirovana tinozviziva hedu kuti vatungamiri vanenge vane kuita kwavo kwekupesvedzera pane dzimwe nguva asi tikadzidzisana mudzimba dzedu mumacommunities matinogara umo zvinova zvinhu zvinobatsira chaizvo
manga makateerera kuna vaIgnatius Sadziva vanhu vemukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo chikwata chenhabvu chechicken in chadimbura utungamiri hweFC Platinum pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints manomwe mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi pamwe nezvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi
Chicken in yarova vavakidzani vayo weBlower City 3-0 ndokudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura yakakosha iyi kusvika pamapoints manomwe zvibodzwa zviviri kubva kuna Malvin Gaki nechimwe naMalvin Wata zvava pamapoints ese nekuramba vakachengetedza chinzvimbo chechipiri patafura Chicken in yave nemapoints makumi mashanu nemana FC Platinum ine mapoints makumi matanhatu nerimwe chete mukukunda uku Chicken in yawedzera musiyano pakati payo neDynamos iyo iri kutevera kusvika pamapoints mana Dynamos iyo yaimbotungamira gungano iri iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi mashanu asi Dynamos neFC Platinum hadzina kutamba nhasi asi dziri kupinda munhandare mangwana apo FC Platinum iri kushanyira Highlanders muBaberfield Stadium Dynamos ine rwendo asi kwamutare uko iri kunosangana neManika Diamonds muSakuba Stadium kunyange hazvo zvakamira zvakadai uyezve kwasara mitambo mishanu chete kuti makundano aya apere muongorori wemutambo wenhabvu vamakanyire mugova Benjamin vanoti FC Platinum haisati yatora mukombe uyu sezviri kutaurwa nevazhinji
mutambo weleague wakafanana nemarathon kumhanya marathon kana kuti 12 rounds dziya dzinomhanywa tiri vanhu vachitenderera hazvirevi kuti anenge ari pamberi ndiye uchabuda akadaro zvinobva nekuti agona kuchengetedza simba rake kana kuti energy zvakadii kuti azopedza inenge yangotsvedza ikadonedza mapoints akafanana nongoti magame maviri zvinenge zvatovharana saka mutambo uchipo
mitambo nhasi yanga yakatifararira kumativi mana ese enyika Bulawayo, Harare, Rusape, Mondorongezi, pamwe neGweru, uko wawa, yarova 2-0 neBulawayo Chiefs, ndokuramba iri pasi-pasi petafura. KwaRusape, Harare City, yadambura Black Rhinos 2-1, Ngezi Platinum Stars, ndokurovawo ZPC Kariba 3-0 muBaobab Stadium. Pamusoro, penzendo, zeDynamos, ne FC Platinum mangwana Caps United zvikare iri kupindawo munhandare zvivari mwe chetero ne Triangle mu National Sports Stadium Caps United iri kutatarika zvekuti kurohwa ne Triangle kunoiwisira zvakanyanya muzvikata zvingangobuda mugungano iri asi murairidzi wayo Lloyd Tembwe anoti vari kuita nepese pavanogona kugadzirisa dambudziko Ravanaro iri.
We are going through a turbulence. Saka na iri turbulence ka. Ma solutions ari in sight.
Caps United ine mapoints makumi matatu nerimwe chete. Mapoints mana chete pamusoro pechenax iyo yakabata chinzvimbo chechina chekubuda mugungano renhabvu yepamusoro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Gaino Gumede Saidi
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovu, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ukubithutshana lokubonga osiphathele indaba ngolimi lesishona uJonga Kandemiri. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza kwengumsekeli kaMongameli uMnumzana Thembo Mhadi, ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu PF kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emaNdebeleni sithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo, njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza okwengumsekeli kaMongameli uMnumzana Thembo Mhadi, ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu PF kumbe uhulumende. UMhadi ube emngcwabeni kaMnumzana Shinzo Abe, oyinhloko kahulumende kwele Japan, odutshulwayo ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni elingasentshonalanga yakulelo eleNara mhla ka 18 Ntulikazi lonyaka. UMhadi uhambe engumthunywa kaMongameli Emmerson Mnangagwa kulo umngcwabo. Ezinyangeni ezedluleyo uMhadi ubebhoda ilizwe lonke ekhankasela ibandla lakhe elezanu PF ekhethweni lomnyaka ozayo. Kulamanye amaZimbabwe athi lokhu kusebenza nzima kukaMhadi kumele kuphelele kwezebandla lezanu PF, hathi ukuthi yamele ilizwe. UMhadi wehla esikhundleni sokuba ngumsekeli kaMongameli ngemva kokumemetheka kwehlazo lakhe lezocansi, kodwa ulokhe engunobhala wesibili kubandla lezanu PF. Sixoxe loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla ocubungula ezombusazwe esipha umbono wakhe mayelana laludaba.
Indaba le ekaMhadi eyokuthi kakusaqedakali ukuthi uvele uyini kuleli lizwe, njengoba kusaziwa ugcwele ilizwe lonke leli, uhlangana lezinduna, uhlangana labalisi, uhlangana labosobhuku, uhlangana labantu abatshiyeneyo ngohlelo lona lolu ahamba ngalo olwezanu, kodwa esikwazi ukuthi imali zokwenza konke khona lokho zisukela kumithelo yabantu, public taxpayers money. Ngasikwazi ukuthi vele kutshoni.
Andla, ubona kuqondileni ukuthi uMhadi nguye ohambe emelele uMongameli uMnangagwa ukuyangcwaba uMnumzana Shinzo Abe kuyona le iviki?
Nxa ke kathesi esethunyelwa ukuthi ayemela ilizwe emngcwabeni walindoda engu-Prime Minister weJapan, uMr. Abe, uhamba engubani eyini? Kasiyophela umsekeli kaMongameli njalokhu ayikho khona. Lokhu kutsho ukuthi watshiya uhulumende kwakuzanywa kuvalwa amehlo abantu. Iqiniso yikuthi yenzanga lutho olubi emehlweni ezanu, wenza into enhle, waba lomnyama okwakhe kwapuntshuka, kuyikuthi vele yinto ngabona eyenziwa khona le phezulu. Kaphumanga, wakhutshwa ehofisini, wahlaliswa evrandini, kodwa elokhu esenza khona lokhu akwenzayo.
Khona na abanye abekade bengathunywa endaweni kaMnumzana Mhadi.
Kakumangalisi ngobana lo umbuso wezanu PF uthatha ilizwe leli njengento yabo, njenge-tuckshop yabo, benza umathanda ngelizwe leli. Baningi baningi abantu akade bengathunywa sibili bemele uhulumende angithi lamamba asathatha silawo andabo umphathi ntambo bezinto ezihambelana lobudlelwano lamanye amazwe bakhona uhambisa uMahadi uJesu uthi hayi uMahadi vele kaqothwanga waqothwa emihlweni omphakathi ngale ezanwini uvele ugcwele uyaphuphuma
Ave bandla leZanu PF bathi bakubona kuqondile ukuthi uMnumzana Mahadi ahamba emela uMongameli Mnangagwa ngoba unobhala ulokhe unobhala wesibili webandla labo uthini ngakho lokho mkani
iZanu gayifuna ukwenza umehluko phakathi kwelizwe leZimbabwe leZanu njengebandla lezombusazwe bona kubo kuyinto yinje yinto efananayo yiko kumele bakuthengiseke khona lokhu ngokhetho oluzayo ukuthi kabe ehlukanise ilizwe leli ligcwele abantu abathiyeniyo njalo wonke umuntu asomuntu weZanu kabaxolelane labantu namanyala la yikwehlule kubusa ilizwe khona lokhu avela kumangalisi ukuthi indaba uhulumende sehluleka wehlulwa nje la ikhona okuthiwa international protocol okuthi kuhanjwe umuntu ohulumende ashi umuntu webandla elithize lokhu kuyenyanyeka njengazo zonke izinto eziningi ezenziwa ibandla leZanu leli
lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi yezombusazwe exoxa le studio 7 eseGwanda iStudio 7 ibuye yathola umbono ohlukileyo ngalolu daba kumnumzana Joseph Chuma ongomunye wamalunga le Central Committee lebandla leZanu PF laye ecubungula ezombusazwe
Vice President ubaba uMahadi kaxoxwanga kuhulumende wazimela yena yedwa eceleni ngemva kwezinto ezazenzakele kodwa wayala elokhu engumsekeli kamongameli ebandleni leZanu PF ngakho ke umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani at his disposal ubana amenzele umsebenzi othize nxa ethunyiwe wayeJapan uyabeka uformer prime minister wakhona le akusonto embi ngoba iZanu PF as a party uhulumende wonke ngiyabona labanye abantu baseZimbabwe babekhala kanye lelizwe laseJapan ngakho akulantembi ubana umongameli welizwe la njalo engu-first secretary weZanu PF athumeke u-second secretary wakhe weZanu PF which is the ruling party in government by the way so ubana hambe ayomela emfeni leyo ekhona le eJapan
abachothoza ukuthunywa kuka Mahadi bathi kaselalungelo lokumela uhulumende njengoba so wathiya isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli Mnangagwa uthini ngakho lokho Chuma
abantu nje ukuthi abakushoti into zokukhuluma ngoba kwesikhathi yabeze besithi kona uhulumende lo eZanu PF usiyenze lokho nako belo uhulumende wabona eZanu PF usuthume umsekeli kamongameli ukuthi yona ahambe ayokhala labanye eJapan ngale sebekhala futhi so into abayifunayo kahle kahle ugcina ungasazi ubana ikuyini abayifunayo yinsolo nje kuphela ngumona nje kuphela akula okunye umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani ubana ammele
Umnumzana Joseph Chuma ocubungula ngezombusazwe njalo engelinye lamalunga le Central Committee yebandla leZanu PF exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela
ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela nampala kuvula.
Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegantshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende ukuze ziqale ukulima. Uzulu walesi sigaba akavunanga kuhle lonyaka ngenxa yezulu elingananga kuhle okungabe kubangelwa ukuguquka komkhathi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqele Studio 7 zithi okunokudala ukuthi zibulawe indlala lonaka yikuthi zaphuza ukulima ngoba ziphila ngokuthola inhlanyelo eziyiholiswa nguhulumende ehlelo lwegatshompo. Kungakho bathoka manje sebegebhile amagodi njalo sebelinde ukuphiwa inhlanyelo ukuze lapho izulu litshaya phansi labo bahle baqale ukuqabanga. Umnumzana Gabriel Pondo oyisakhamuzi samawana eGwanda uthi amalungiselelo okulima sekubanga eliphezulu kodwa babhekane lodubo lwenhlanyelo.
Hayi hlanyeli wayiphe wanti njoba kumnyaka uphele abantu vele bengazuzanga abantu balohlupho olukhulu kakhulu okulungiselela khona abantu bebezama singoba kathesi sesibhizi sesithela umquba yokuvalavala izikhali emasimini abantu hhayi ngibona abantu babhizi kakhulu bayasebenza sile kodwa-ke inhlanyelo yezaba le nkinga kukhanya laba ogatshiwopha uhulumende lonyaka kukhanya zani hhayi udonsa inyawo kakhulu ngenhlanyelo angazi uhulumende ngazama mzalubani ukuze abantu labo banelise ukuthi bathole inhlanyelo eyeneleyo ngoba kungala kunje sengazange akanika abantu inhlanyelo kutho ukuthi la kunyokoza indlala sethu.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi seMatobo.
Abantu sesiqalisile ukutshaya amagodi ukuvala imitango abaningi sesitshayile sibili amagodi okwenhlanyelo hhayi inhlanyelo yiyo nje isihlupha ngapha eMatobo ngoba silazo indawo ezithengisa inhlanyelo layo le kahulumende ayikafiki ngapha kodwa kuyathembiswa ukuthi izaba khona maduze kodwa lathi siyasilokhu esiyidinga ezitolo lapho ezitolo zakithi ayitholakali inhlanyelo.
Umnumzana Zelithin Gabula owesiteze wilonki uthi inhlanyelo ayibambeke ezitolo kungakho uhulumende kumele aphange aholise uzulu inhlanyelo.
Into embona izakwenqabela abaningi ukuthi bayenelise intengo into engigcina ngikhangela kwe-inshopu ibibiza i-10 kgs ibisenza 26,576 RTGS bese okusithi nge-US dollars ibisenza 41 US dollars. So intengo embona ingani ingaphezu kakhulu kokwenelisa kwabanele.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala wesilikwe kwana North uthi kunzima kwabaningi ukuthi bazithengele inhlanyelo ngoba imali abayitholayo bethenga ngayo ukudla.
Amalungiselelo okulima sesezingeni eliphezulu sibili abantu sebelungiselela ukulima abajigebha amagodi sebegebhile selokhu bela into eyona inhlanyelo kahulumende okuthiwa sizayithola ngoba sabhalisa ezitola ikhona inhlanyelo kodwa ayibambeki futhi kugezelelwa yikuthi abantu lasiye babengatholanga lutho so kusuka kube nzima ngoba bathenga ukudla ukuthi uphinde ukwanise le mali yenhlanyelo kusuka kube nzima.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi lanxa belungiselela ukulima abakwazi ukuthi bazalima ngani ngoba izifuyo sezicuba.
Kuyalungiselelwa ngempela phandle sibekile abantu bayazama okokuqala bavala izintango okwesibili balungiselela izinhlanyelo okwesithathu okuyi-challenge enkulu esiba layo ikuthi ingabe siyolima ngani ngoba izifuyo zokulima balimbango zihamba laphandle. Yikho-ke kungani sizoba lobunzimanyana obuthile mayelana ngokulima.
Osaphethe isihlalo somqondisi wezokulima ezansi semandebeleni umnumzana Mkhunzulelwa Ndlovu uthi inhlanyelo ilakho ukufika ngeziki ezayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization basebenzelana lohulumende wele Uganda bedinga izigidi phose ezingamathumi amabili zamadola 18 million yokumelana lomkhuhlane owe-Ebola osuqhamuke kulelo lizwe. Leli nyathelo liza ngesikhathi ele Uganda libika ngemfa yabantu abangamathumi edlula amathathu 35 okugoqela isisebenzi sezempilakahle esiyisizalwane sakwele Tanzania. Umphathintambo wezomvikela kwele Bhilithane ubike ukuba ukuhlaselwa okwenziwe undwendwe lwezimota ebezithwele uncedo lokudla lempahla kwele Ukraine ngezikhali ze-missile kungabe kuyimisebenzi yaseRussia. Lokhu kuphume ekhasini lalolu gatsha enkundleni yokuxhumana eyeTwitter. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosikazi nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora ephathisana nebandla le-Citizens Coalition for Change kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections emadolobha le-Insiza oluzayo mhlaka 22 ngenyanga ezayo. Usichazisela ngokuphatheka kwabesifazana kukhetho emathebeleleni South.
Igama lami ngingunkosikazi nokuthula Gwebu. Njengabahlali beZimbabwe abathwakazi abangaphandle kwelizwe, sisekela iqembu le-CCC. Injongo yethu ikukhuthaza abathwakazi abahlala ngaphandle kweZimbabwe ukuthi sibambisane umsebenzi wokuletha utshintsho ezweni lethu. Singaphandle nje kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa lobandlululo beqembu elibusayo, yikho kuqakathekile ukuthi sidonse kanye kanye ukwenzela ukuthi iMatabeleland ingabiseli izihlalo eqembini elibusayo.
Siyananzelela ukuthi nxa sikhuluma ngeMatabeleland South lapha sibonile omunye enqoba OSCC owesifazana unkosazana Makhadi Moyo. Lingathini ngokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe?
Ukuphumelela kuka nkosazana Makhadi owe Moyo owe CCC wenze into enhle njengomuntu wesifazane, njalo kuphumelela kwakhe lokhu kuzokwenza abanye abesifazana beze labo ekhethweni, njalo usevulele abanye labo amathuba ukuthi baze phambili. Nxa lingakhangela eMatopo kulo wesifazane ozabe esekhethweni khonapha eMatopo, laye kukhangelele ukuthi uzaphumelela, njengoba abesifazane siyazi ukuthi izimbokodo, njalo kukhangelele ukuthi ukuba khona kwabo labo ezembusweni kuyenza ukuthi bakhuthazane labo baphathise ekuthuthukiseni ilizwe le economy yelizwe.
Okukhanyayo njalo esesikubonile eMat South ukuthi abesifazane yibo abaningi, njalo yibo abavota ngobuningi, ngoba abesilisa bephumile ukwedlula abesifazane ukuyadinga umnotho kwamanye amazwe. Sazi lokuthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bathole amathuba okukhokhela njengabesilisa. Unkosikazi Makhadi Moyo usitshengisile ukuthi umphakathi wakhe wamvotela ngoba wasebenza gadalala esigabeni sakhe, njalo uyasebenza elokhu esebenza gadalala kungelani lokuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazane. Ukhetho lakhe lwenze ukubana abanye omama labo bazizwe belamathuba ukuthi babe sephetheni elinjalo. Sibona ukuthi eMadopo kulonkosazana uSindiso Ngwenya onguye laye ozangena ekhetheni le by election.
Kuyini okunye elijonge ukukwenza njengenhlanganiso?
Imthwakazi diaspora yona ngwayo iqophe ukukhulumisana lawo wonke umuntu ukuze silungise ilizwe ngo-2023. Asisoze sikhathale ngoba wonke umuntu kufuze afake izandla uma sifuna ukuthola uhulumende wabantu, uhulumende osebenzela abantu, njalo uhulumende ongakhohlwa ukuthi iziphathamandla ngabantu hathi abaphathi ntambo. Okunye esizama ukwenza ukuthi abantwana beMatabeleland abangaphandle sisebenze ndawonye, ngoba kulabanye asebacathula ngezombusazi weZimbabwe bachiya ukukhuthaza lokucela abaseleyo ukuthi baqakathekise ukubhalisa ukuvota lokuyavota. Wonke umuntu uyadingakala ngoba sonke esingaphandle silezihlobo ezingabona utshintsho kwezempilakahle, kwezomsebenzi, kwezamanzi, ezamagesi, nakwezemfundo uma kungangena uhulumende ofaka abahlali phambili. Wonke umuntu ongaphandle nxa evakatshela kumbe ebuyela eZimbabwe kufuze athole ilizwe elisebenzayo. Ngiyabonga.
leyo obekuyingqokolo nkosikazini nokuthula kwenu ilunga lenhlanganiso yemthwakazini diaspora esixoxelayo esebhilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Siyabonga uhlelo esiliphathelwe nguSithandekile. Uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhla sike sibone ukuthi uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lingali tshona njani izilukandaba, sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo. Sihlaziya ke imidlalo yehlandla le-PSL elalo nyaka. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele imidlalo yalo nyaka esidlaliwe, ungathini wena ngenguqu yesigaba sona lesi se-PSL?
Ngibona i-season le bekuyi-season esingathi mhlawumbe kumaqembu amaningi bekunzima, bekulukhuni. Siyananzelela ukubana besivela kusikhathi se-COVID, njalo bese sihlale phose iminyaka emibili kungahlalwa inguqu. Kodwa ngibona engathi amaqembu azamile sibili. Sibonile ukubana i-chickenini iqalise kuyiyo ephezulu, abaningi akade bekhangela ukubana izothatha isicoco se-league. Kodwa isuke yangathi silahleka, sasesibona i-FC Platinum yona eqalise ithwele nzima, so kuyiyo eyenza kakuhle. Sikhuluma nje sokusele imidlalo engu-6 ubana isizini iphele, sibona FC Platinum iphezulu kulokhu nge-61 points, kutsho ukuthi phambi kwe-chickenini nge-10 points. Yona i-chickenini siyiyenelisile ukuthi ibuyele ku-number 2. Kuzothi Dynamos yona-ke iku-number 3 nge-50 points. Kuzothi Islanders iku-number 4 yona ile 45 points. Yizo-ke lezi ezihambela phezulu. Kuze ukuthi ngaphansi kule wawa kule Bulawayo City, le Harare City kanye le Tenex yona ingeMtare. Yizo lezi okakhathesi ezingaphansi ukubana ziyahamba ziphume ku-Premier Soccer League. Mbona nje bekuyisizini enhle njalo sikhangelele ukubana FC Platinum mhlawumbe yiyo yenza kakuhle, yiyo ezaqhubela phambili ithathe lesi isicoco sekhasilaka Premier Soccer League. Sibonile njalo kulabadlali abanjengabo William Manondo akade behlohla kakhulu, uyelise ukuhlohla 15 goals. Kuzokuthi uBrian Muza we-chickenini laye wenelise ukubana ahlohle 11 goals. Kwazokuthi uLionel Chikuwa we-Highlanders yena ule 10. Labo yibo-ke abadlali asebenelisile ukubana bedlulise inumber ka-9 kuma-goals abawahlohlileyo. Yisizini enhle sibili. Sizabona-ke ukubana kuyona le mpelaviki FC Platinum izadlala njani leqembu le-Highlanders.
Abantu bebekhangelele ukuthi iqembu le-Highlanders lizadlala ngcono ngemva kokuthola umqeqeshi omutsha. Kodwa kukhanya kungani kuyehlula, ngokubona kwakho kuyini okungaba kusehlula?
Lona ke iqembu le-Islanders abaningi bebekhangelele ukubana lenze kakuhle, nokuva ngemuva kokubana sebelethe umqeqeshi omusha ovela emazweni. Kodwa sananzelela ukubana belingaqalisanga kuhle iqembu le-Highlanders, njalo umqeqeshi lowo laye ungathi ubengalakho lokhu abakuthi ngesilungu i-consistency. Kodwa uzamile kakhulu, sizananzelela ukubana ukakathi sunqontshwe kanye kuphela. Ngakho-ke singathi uzamile, mhlawumbe uphuzile ukubuya. Ngithemba abaningi baza kuqalisa ukubana mhlawumbe bemkhangelisise kakhulu uma esenikwe ithuba lokubana aqalise i-season.
Lona ele dynamos ulibona njani lo umnyaka?
Ele dynamos lona ke belisenza kakuhle kodwa kulesikhathi lapha kade lilahleka khona yikho okusuke kwalihlupa kakhulu kodwa lizamile ukubana lincintisane leqembu le FC Platinum kuswelakala mhlawumbe emaqembini lawo mabili iIslanders le dynamos abadlali abalohlonzi abanjengalabo babelabo kudala ekutheni bebe lesibindi sokubana belwise ukubana bezame ukubana bethathe lesi sicoco se-league okwakhathesi okukhanya engathi uNorman Mabheza kanye le FC Platinum basibambile njalo abafuni ukubana siphunyuke kibo lokho yikho ke esingathi esilakho ngamafitshane ngesizini yona le esikiyo eCasilaga Premier Soccer League.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngibingelele njalo abalaleli emakhaya.
Lo-ke bekungumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo ekusixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye sikhathi sinye. Lilale.
Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhlanje kanye lokuthi yiwaphi amaqembu adlala kusasa.
Iqembu lenguqu ele-Chicken Inn selenelise ukungezelela imihlomelo yona evele ihlezi ezithendeni zeqembu elikhokhelayo ele-FC Platinum engalanini yemihlomelo esigabeni samaqembu adlala inguqu yaphezulu e-Casablanca Premier Soccer League. Lokhu sokusitsho ukuba namaqembu omabili sibaniswa imihlomelo eyisikhombisa. Ngemva kokunqoba kwalo elebulawayo futhi 3-0 emdlalweni odlalwe namhlanje emini. Abahlohlele iChicken Inn ngumdlali uMalvin Gaki ohlohle amagoli amabili, kwathi uMalvin Wata wahlohla kanye. Okuhle kwakhuphula imihlomelo yalo engalanini ye-PSL ukuze leli qembu liqhubekele kusiba ngasesibili lihlezi ezithendeni ze-FC Platinum. Engalanini yemihlomelo iChicken Inn isile mihlomelo engamashumi amahlanu lane, 54 points. I-FC Platinum yona ikhokhelayo ile mihlomelo engamashumi ayisithupha lane, 61 points. Kuthi iDynamos ekusiba ngasesithathu ilamashumi amahlanu, 50 points. Kodwa umumolo ulakho ukuguquka kusasa ngoba i-FC Platinum ilubhekise kobulawayo ukuyangqikelana le-Highlanders emdlalweni wayo wesimashumi mabili lathuba munyemunye waleyi sizini. I-Dynamos yona ilubhekise eMtare ukuyadlala le-Manica Diamonds. Kweminye imidlalo yenguqu edlalwe namhlanje, iBulawayo Chiefs inqobe iWawa 2-0, iHarare City yona yanqoba iBlack Rhinos 2-0, iNgezi Platinum Stars inqobe iZPC Kariba 3-0, iRentals yona yanqoba iCranbourn Bullets 1-0.
Siyambonga uPJ ngokusipha ezemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje njalo lamaqembu adlala kusasa. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. uzulu labathungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka kokusebenza kukamsekeli owayengumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngugeyino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.